manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera chikunguru 15 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kafama zvakanaka vakuru vakange vandipo vanenge varipo iwo sakoko vanovasavi saka tinotarisa kuti rwizi rwo runogona kuzoererawo ruchipfuura nemukuwadzana
mutungamiri wemudct vamogen tsvangirai votarisirwa kuenda kumusangano wekukukuwadzana mangwana
vanokwanisa kusvika vakauya nemaidentity documents avo vanoratidza kuti vazvizvarwa zvemuno muZimbabwe vari over 18 and vakatiratidza kuti vanogara pati muno muZimbabwe tinovanyoresa kuti vavhote
Zek inoti vari kunze kwenyika vanoda kuvhota vanofanira kutodzoka muZimbabwe panotanga kunyoreswa vanhu kuvhota
mabhanga mazhinji ari kupa $30 pazuva but vari kuwana mari yacho vanenge vari vashoma tiri kuona vanhu vamwe vari kutorara mumakiu ekuti vange vachikwanisa kuzotora mari
nyaya yekushomeka kwemari yodzika midzi muZimbabwe Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amairita makarau vanoti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vakasununguka kuuya kuZimbabwe kuzonyoresa kuvhota kana vaine magwaro anoratidza pavanogara muZimbabwe macho. Pane kunetsana kwakanyanya pakati peZEC nemapato anopikisa nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika panyaya yekuvhota. Amai makarau vanoti mutemo mamiriro avakaita pari zvino hauvatenderi kuti vanyorese vari kunze kuvhota. Asi vati vari kunze vanokwanisa kuenda kumatare kana vachida kuvhota. Vamwe vanoti vave kutoendesa zeki kumatare nenyaya iyi. Mukuseya nyaya izvi zere tabata amai makarao.
Vari kunze tinoramba tichingodzokorora kuti vari kunze kwenyika vanokwanisa kusvika apo tinenge tichinyoresa kuti tichiregister mavoters vanokwanisa kusvika vakauya nemaidentity documents avo vanoratidza kuti vazvizvarwa zvemuno muZimbabwe vari over 18 and vakatiratidza kuti vanogara pati muno muZimbabwe tinovanyoresa kuti vavhote asi vakatipa address yekunze kwenyika mitemo yedu haisati yakubvuma kuti chitore maadress ekunze kwenyika zvinhu zvatinogara chitaura kuti mitemo yedu ukangogadziriswa ipapo isu seZEC atirambe basa ratinenge tatumwa mitemo ukatituma kuti endai mhiri kwemakungwa munonyoresa vanhu munoona tichisvika ikoko kana kuWashington tinosvika pari zvino mutemo hausati watipa watituma kuti tiite saizvozvo
tinenge takanzwa vamwe vachiti vanenge vada kuenda kumatare nenyaya iyoyi mambopuwa mapepa here kana kuti kwangu chirungotaura
kuda mapepa ari kuuya handisati ndaaona asi tinokurudzira zvachose kuti vakaenda kudare kwedzimhosva ndokunoperera zvinhu zvese nekuti dare redzimhosva rinenge richitarisa mutemo kuri yatingati richiinterpreta constitution yedu zvizere ndo zvimwe zvezvinhu zvinotiguida isu seziki kuti mutemo unoti zvakati zvakati matare anoonawo kuti zvakati 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 zvikaitika izvozvo zvingatibatsira zvikuru
sachigaro weZEC amairita makarau vari parunare muHarare
makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC munotibata pa909 am 4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave
Mutungamiri webato rinopikisa vamogen tsvangirai nevamwe vakuru vakuru webato ravo vari kutarisirwa kunge vari kumusangano kukukuwadzana muHarare mangwana. Mumusha wevazhinji uyu makapiswa motokari yebato rinopikisa RMDCT nemusi wechina mambakwedza. Uye pane kukandirana makobvu nematete pakati peMDCT neZANU-PF kuti ndiani akapisa motokari iyi. Mukuzeya nezvemusangano uyu tabata mumiriri wekuwadzana East vaNelson Chamisa.
Wangu urongwa hwedu hwamangwana makuerere makuerere uye unenge usingadano anonzwa apo vagari vese vemukuwadzana nevamwe vatungamiri vatakakoka vanobva kune dzimwe nzvimbo vanenge vane gungano guru pamusangano wedu mukuru pamuti patinowanzoitira misangano yedu apo kutanga kuma 12 o'clock kumasikati tinenge tine mashoko achiturwa ekuti sarudzo dza 2018 dzakamira sei. Isu zvii zvatiri kutarisira ndezvipi zvinofanira kuitwa ndezvipi zvinofanira kugadziriswa. Tinenge tichitsanangurirawo futi kuti mamiriro akaita nyika kudare reparamende ndezvipi zvinofanira kugadziriswa kusanganisirawo magadziro dzesarudzo dziri kuitwa nana Zeki zvana BVR zvinorevei kukurudzirawo vechidiki kuti vaende kunonyoresa kuvhota neruzhinji rweZimbabwe kuti hai nyika haigoni kuti ifudzwe negotsi. Munhu anofanira kutotarisa nyika. Hatigoni kuti tinge tichirima munda maoko ari muhomwe kana muhombodo. Vanhu wese anofanira kuti ange ane ruoko ruri pagejo. Gejo redu kunyoresa kuvhota, gejo redu kuvhota, gejo redu kuona kuti munhu nemunhu ava nechaanoita kuti nyika inge iri pakamira zvakanaka. Saka ndo musangano watinoita nawo, musangano mukuru zvikuru watinoti parliamentary feedback. Apo MP achitarangura kuti dare paramende kunei ndezvipi dziri mugango nyaya kana kuti matare nemitemo iri kubikwa nokukurungwa. Munongoziva hari yeruzhinji inofanira kugara ichiudzwa vazhinji kuti yapapi yakuibva here yakufajaira here kana kuti raakumonwa sadza nokuti nyika ine nhomba nenzara zvakanyanya zvinoda kugadziriswa.
Saka ndevapi vamwe vakuru vamuri kutarisira pamusangano?
Takatarisirawo kuti kana zvikafamba zvakanaka vakuru vakange varipo vanenge varipo ivo sahoho vanova save. Saka tinotarisira kuti rwizirwo runogona kunoererawo ruchipfuura nemukuwadzana nezvakaoma zvinosara zvangova green zvimwe zvototumbuka.
Mumiriri wekuwadzana East vaNelson Chamisa vari parunare muHarare. Gurukota rinoona nezvedunhu remasvingo amaishwai mahofa vanoti hurumende haisi kupa vagari vekuchingwizi mari mumadhora ekuamerica nekutyira kuti vangazoiburitse kunze kwenyika. Izvi zvinotevera kunyunyuta kuri kuita vamwe vagari vekuchingwizi vanoti havasi kufara nemari dzemabond notes dzavari kupiwa nehurumende semuripo, kunyange hazvo vachiti hurumende yekujapan yakavapa madhora ekunze kuti vabatsirikane. Vanhu ava vakatamiswa kubva kumahombekombe kwedhamu reTokwe Mukosi kumasvingo muna 2014. Amai mahofa vanoti vari mubishi kusvaga imwe mari yekubatsira vakatamiswa ava. Ngatinzwe hurukuro yataita navo.
Mapensheni vanga vakasara vari kupiwa takatembwa apa masimandabadi 1.3 million isinangari nguva inosvika 1.3 million.
Ko vamwe vacho zvangu vava kuchema-chema kuti tiri kupuhwa mabhondi notsi vamwe vakapuhwa maus dollar. Pane mutsauko here apa?
Bhondi neus hangu fananaizi ndiyonengeje unongotama us ichitenga dhora chinhu bhondi rinongotengawo dhora chinhu taangoitira bhondi kuti vangavo externalize us vanoitwa mumaoko zvakanyanyisa kutiaaninga musina mari.
Vamwe vacho veiko vanenge vangu vachimbochema-chemawo honorable mahofa kuti vanyanya kuramba vachinzi endai munogara apa, endai munogara apa.
Vanozvigarisawo gaisa hatigaritambogarisa vanhu muviri. Takabvisa vanhu kudhamu vakanoitwa pachingizi ndepavari ndopatavabvisakuzonochaisaaaendi places. Kuna vamwewo vanongozvigara vanoti vakapinda vakabuda vogara vakambodzokera kumisha.
Gurukota rinoona nezvedunhu remasvingo amaishuva emahofa vari parunare kumasvingo. Muchirongwa chedu chinotarisa nezveupfumi nhasi tine hurukuro nenyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe nezvekushomeka kwemari munyika. Tavabvunza kuti zvinhu zvakamira sei pari zvino.
Icho kwa di nyayacho irikuramba ichiti netsei even vamangu njika wakatuto oro mashoka kafra na iwa yone zuro. I think nyayi iriku konzeriswa nezvakawanda ma structural issue nyaya dzeconfidence nyaya dzekuti economy yedu yava informalized saka zvinhu zviri structural zvisingagoni kunge zvichipedzwa chimbi chimbi nyaya yekuti hatisi kuproducer zvakakwana hatisakatakasa producer zvakakwana zvinoreva kuti hati export zvakawanda saka mari iri kupinda munyika iroramba ichiita shoma mari iri kuretainwa muekonomi iroramba ichiita shoma pane even mari iri kubuda makaona maimports edu akachangokura makaona even mari iri kubuda through nyaya dzeillicit financial flows imari yakawandisisa saka nyaya yeconfidence yatambotaura vanhu havana confidence nemabhanga vanhu havana confidence nemaformal financial systems hakupana maincentive ekuti vanhu tinge tichisiya mari kumabhanga even matransaction cost akachakurisisa
saka kana muchiti hakuna ngapa vanhu kuti vaite zvidokwa-dokwa zvekuendesa mari kumabhanga amuri kuti maincentives aya zvii zvingaitwa nevemabhanga
zvine zvida kutoitwa kuona kuti number one wemabhanga nyaya yecorporate governance inyaya iri kutedzwa zvaka hongu mazuva ano harisi dambudziko zvaro wereserve bank wambotraya kuparura mamezures anoita kuti munge muine good corporate governance but zvaakurovo zvakare nyaya yemainterest rates anopiwa even madeposits anofanira kunge achiwandudzwa makaona mabhanga edu muzimbabwe anga achimbotra maprofit I think banking system muzimbabwe ndo sector yanga ichiita maprofit akanyanya kukura but hatisi kuona maincentive ari kupiwa kumadepositors anoita kuti vange vachisiya mari dzavo kwenguva yakareba nekuti makaona madeposit ariko kumabhanga madeposit atinoti pachirungu madimand deposits ekuti munhu unogona kungopinda mubhanga uchitora mari yako hatina malong term deposit anogona kunge achizoitawo zvakare kuti vemabhanga vange vachikwanisa kuzokweretesa mari kumakambani saka ndo idambudziko riripo iroro saka I think kugadzirisa nyaya iyoyi number one kumeka sure zvakare kuti mune policy consistency even munyika nekuti vanhu kana pasina paine mukana wekuti zvinhu zvinogona mapolisi anogona kuchinjwa anytime zvinogona kuita kuti vanhu vasaendese mari kumabhanga hamuzivi kuti chichaitika in terms of macurrency reform nyaya dzemarisk iyayo yekuti mapolisi anogona kunge achichinjwa zvinokonzeresa zvakare saka I think zvinhu zvakawanda zvinogona kuitwa kuitira kuti vanhu vange vachiita confidence nemabhengi edu
saka vanhu vari kupuwa mari iyi kumabhanga semanzwiro amuri kuita
vanenge mabhanga mazhinji ari kupa ma$30 pazuva but vari kuwana mari yacho vanenge vari vashoma tiri kuona vanhu vamwe vari kutorara mumaqu ekuti vange vachikwanisa kuzotora mari
nyanzvi mhiya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vari parunare muHarare muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nhasi tiri kuita hurukuro navatrevor saruaka vanomirira mutasa central mudare reparamende vari nhengo yemdct mavhiki mashoma apfuura vakange vari pachirongwa chino vachitaura nezvemigwagwa yemudunhu mavo yavanoti haina kumira zvakanaka vasaruaka nevanhu vemudunhu mavo vakanyora tsamba yenyunyuto kugurukota rezvemigwagwa nekutakurwa kwezvinhu vajoram gumbo ko vagumbo vakanzwawo here kuchema-chema kwevagari ava mukupindura mubvunzo uyu tabata vasaruaka
chokwadi tinofara kudza mhuri yezimbabwe nevamamutasa kuti chikumbiro chedu nechichemo chakatambirwa naminista vakatumira greda kuti riuye kunoshanda mumutasa central rakatotanga nemusi wechishanu kubva kwashamu rakananga pavatsomba varinopedza ipapo richabva raenda pashamu richidzika nejombe road ndoda kuzivisa zvakare kuti minista vakaresponda zvakare panyaya yebonda road vari kuti vari mushishi yekuunganidza material yekuti vagoita port of sealing for bonda road mushure meunge vangopedza the unit iri kufanira kuita ikoko iri kushanda kwahonde izvozvo vachingopedza vakati vari vemasondo maviri wanenge wakutiitira Bonda Road. Teri Kuru Road nde DDF tinofara zvakare kuti there is a positive response. We DDF wakatouya wachiudza vabereki kuti watange kukwazira muside wema road nekuti vakuhagiredha rekuti uye kunogadzira Sheri Kuru Road. So ndinofara kuti kubatira pamwe chete kwatakaita nemhuri yemamutasa vaita kuti hurumende yedu kuburidza naminister of transport nekuti DDF wadaire chichemo uyezve wakuuya kunogadzirisa migwagwa.
Imi makambenge manyora tsamba yenyunyuto kana kuti petition kuna minister muchiti vanhu vaise runyoro rwavo kana kuti masignature manga maona mangani?
Vakanyora tichitotenderera vanosvika 3647. Kozoti wepa internet wakaita online 145. Pamwe chete more than 3700 vanhu vakaisa runyoro rwavo panhau yekugadzirwa kwemigwagwa.
Migwagwa iyi nekusagadzirwa kwayanga yakaitwa yanga ichikonzera matambudziko akaita sei maMutasa Central?
Dambudziko guru shamwari yangu yange rekuti mota dzaifambira mumugwagwa iyoyo dzaifa. Pane mabhazi aimboshandisa mugwagwa iyoyo vakatoregedza kuti havachagoni kuti vatakure vanhu mumugwagwa iyoyo. Saka vanhu vangu vakutambura zvakanyanya kuti vanofamba sei nemaprojusa avo kubva kwahonde. Unoziva kuti inzvimbo inorimwa zvakanyanya, saka kutakura kwezvinhu kwaibva kwadhura nekuremera vanhu. Uyezve ndingada kuti uzive kuti vaifamba vacho nemota dzavo vanobva vadhurisa. Nzvimbo diki diki inofanira kunge ichiita 3 rand 5 rand. Vanhu vangu vakubatsirwa $2 semuenzaniso kubva paSheri Kuru kuenda pawatsomba iyi 19 kilometers chete. Saka vanhu vanobhadharikwa $2 ndekupi kumwe muzimbabwe kuti unobhadharwa $2 kufamba 19 kilometers? Ndizvo kubva paDC kuenda paBonda 18 kilometers is $2. Saka kushata kwemigwagwa kwakuwedzera kudhura kweupenyu wevanhu vemutasa Central.
Saka munotarisira kuti basa iri richapera rini?
Ya mukuona kwangu zvangu nekuti iyi waPeshamu 10 kilometers iyo waitarisa kuti wachaiita in a week to 10 days. Saka tikapa kuti pakilomita iyi zuva rimwe chete zvinoreva kuti pawachapinda muJombe Road yakareba 34 kilometers wanogona kutora mwedzi wachishandira imomo. Saka inini kutarisira kwangu kupera kwaAugust. Asi chikumbiro chedu chachiri chekuti vasagumire mumugwagwa iyoyo chete nekuti tine imwe migwagwa yakashapa like Moyo Shumba Road ine road yekubva paManika Bridge inonzi Manika Loop Road inoende nekuJenya. Mugwagwa umwe wakashata zvakare. Takatotarisira kuti vachirimo munzvimbo vanobva vagadzira migwagwa yedu yese igadzirike zvakanaka.
VaTrevor Saruaka vanomirira Mutasa Central vanga vari parunare kwaMutasa kwakare. Makateerera kuStudio 7 tiri kutevhenyura tiri muWashington DC. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Nyaradzai Gumbo Nzvanda, avo vanotungamira ivo sangano reRosaria Memorial Trust. Iro vanoti vakaumbwa senzira yekurangarira amai vavo vakashaya. Amai Gumbo Nzvanda vange vane makwikwi nhasi masikati enhabvu yevanasikana vechidiki. Regai timbonzwa kwavari kuti zvii zvanga zviri kuitika uyezve zvakakosha sei kuti vanasikana vechidiki vawanikwe vachipinda ivo munyaya dzemitambo.
Tinoitwa mai Nyaradzai Gumbo Nzvanda, ndiri mutungamiriri weRosaria Memorial Trust iri kuno kuZimbabwe uye ndichimiririra vaAfrican Union pachirongwa chekuvirira kuroorwa nekuroodzwa kwevana vachiri vadiki vasati vasvika zera. Zvikufara zvikuru kuti tichange tine makwikwi ebhora revasikana vechidiki vari pasi pemakore 18. Tine matimu edu anosvika iwo 8 nateam 5 anobva maMurewa. Tiita timu imwe chete yekutitungurudza, timu ichabva kuno kushanzuye tave nerombo rakanaka kuti tiyeme timu inobva kuBelgium. Tiri kushanda isu tichifamba netimu inoti Yeltsi Body Bright Minds. Takatarisa kuti kana vana vechidiki vane utano hwakanaka vakavhurika pfungwa vanokwanisa kuzozvimiririra vachizokwanisa kunge vachizvidziririra pamatambudziko avanosangana navo akafanana neteenage pregnancy iwaya HIV marriage atiri kutaura nezvavo. Saka tiri kuda kutenda zvikuru vese vari kutitsigira pachirongwa chedu tinenge tine vana vanotodarika kuma 300 pazuva iri nevabereki vachange varipo. Tinoda kukurudzira kuti hurukuro dzekukudza mwana pautano pane zvedzidzo zvinobuda nekuti mwana pache zvake ashande nevamwe achibata nevamwe asiwo vabereki varipo vachitsigira.
Pane vamwe vari kukubatsira here mumabasa amuri kuita aya?
Tinoda kutenda zvikuru mwanasikana mwana wechidiki diki anonzi Makanaka Chikowero akatishingisa kuti tipinde purogiramu iyoyi yegirlstok. Mwana wezimbabwe anotamba ari kuwisconsin ane makore ari pasi pe13 years.
Tinoona munoshandisa zita rekuti Rosaria Memorial Trust, zvinorevei izvi?
Tichishandisa Rosaria Memorial Trust tiri kurangarira mabasa akaitwa nambuya Rosaria vakararama ivo kubva kuma1923 vakazosvika muna2006. Vakanga vari mbuya vakadzidza kusvika grade 3 yavo vachizosiya chikoro vachiroorwa vachiri mwana mudiki, asi pakukura kwavo vachirera mhuri dzavo kusanganisira neni semwana wavo yogotwe vaikoshesa zvikuru kuru kuti vana vavo tikwanise kuwana dzidzo. Chero vaigara kumaruzevha kumaruva vachitamburira nyange munguva yehondo, asi vaikoshesa zvikuru kuti vana vaende kuchikoro. Vaimirawo pamakomiti ezvechikoro uye vakanga vasingarovhe kumasports. Vakanga vachizvikama sambuya vaikurudzira masports, sambuya vaitengesa nzimbe dzavo namabhanana, asi mbuya vaizoimba vachikuziridza kuti vana vange vachifara uye asi vachinyanya kuti vana ngavapase vari muchikoro. Saka takaona kuti isu setrust yeRosaria Memorial Trust tave nemakore 10 years tiri in existence tichishanda tichibatsira nharaunda, tichibatsira vechikoro, tichibatsira vanorarama neutachiwana hweHIV.
Sei makafunga kuti muwanikwe imi muchiita basa irori?
Ndakataona zvakakosha zvikuru kuti pa10th anniversary yedu tiitewo chimwe chinhu chinorangarirawo mabasa iwayo aitwa nambuya Rosaria. Saka pamabasa taona izvozvo masports, taona zvichibatana zvakanaka zvikuru nezvavaiita zvekufadza nharaunda nekutamba nevechidiki. Tichibva tazobatanidzawo kuti tine kaka kamwana kedu kaMakanaka Chikowero, kamwana kadiki diki kadai kusimudzira zvakare nyaya iyoyi. Ndaka kubatanidza yatinoti intergenerational zvakaitwa nambuya zviri kuitwawo nevechidiki. Taona zvichitipa hwaro hwakasimba kuti tisimudze vana vari munharaunda dzedu, magirls club atinoshanda nawo, magirls ari maclub edu, kuti vauye pamwe chete tiita tournament iyoyi. Ndo tournament yedu yekutanga. Saka ndoda kutenda veministry of education vatinoshanda navo, vatinobata navo, vakadai kutitsigira zvakasimba zvikuru. Administration yese yepamurewa vanoshanda nesu zvikuru. Tinenge tine marefree chaiwo akatraina achibva kuna Nazvisa ikoko. Mwana anogona kunge asinganyatsokwanisi muchikoro, hazvisi kuti idofu, asi kuti ane humwe uzivi hwake une unyanzvi hwake hwaanawo. Saka masports anotibatsira kuti tisimudze unyanzvi huri muvana redu.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Nyaradzai Gumbo Tsvanda kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mplanganyahuye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu, Our Lives.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvematano anonzi ari kutorwa nezvimwe zvikoro ekuisa mishina inonzi closed circuit TV kana CCTV muzvikoro, inenge ichiona mashandiro anenge achiita varayiridzi mumaklasi, pamwe chetewo nemichina inonzi yebiometric system, zvinove zviri kushoropodzwa nemamwe masangano evarayiridzi muhurukuro yedu. Tine munyori mukuru wesangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, vaRaymond Majongwe. Tinogamuchira ine mufaro pastudio 7 vaMajongwe.
Aiwa, tinoti makadii kwamuri kuno chando chanetsa.
Ndokushanduka kwemamiriro ekunze. VaMajongwe, nasi da kutimbokurukura nezvatiri kunzwa kuti zvakaitwa nezvimwe zvikoro zvekuisa michina inenge ichiona mashandiro evarayiridzi muzvikoro. Zvimwewo zvikoro tinonzwa kuti zvakatoisawo michina yechizvino zvino yekuti varairidzi vanenge vachikwanisa kungoisa runyoro rwavo kana chigunwe chavo kuti vange vachionekwa kuti vasvika pabasa here vachiitawo zvimwe chete vaakubuda mabasa. Munotambira sei zviitiko izvi sesangano repiti uzeti?
Chekutanga ndechekuti takati isu zvinhu izvi kunze kwenyika chaiko kune nyika dzakabudirira kuBritain nanhasi vanozviramba. Nepamusana pakuti zvinhu zveudzvanyiriri ndo maremnants ecolonialism iwaya. Nekuti chokwadi chokwadi nyika iri kuti iyo iri kutadza kugadzira mabhuku ecurriculum. Mari yekuenda unotenga maCCTV yabveti. Muzvikoro zvakawanda mabhazi hamuna, madeski hamuna, makombiyuta hamuna. Varairidza havagoni kubikirwa tingwa dzebasa. Vamwe vana vechikoro vanofenda. Saka mari iri kubva kupi? Chiripo ndechekuti nyika ino ndiyo yega yatinoziva. Zvakatanga muHarare, zvatekeshera kuBuruwayo zvavako. Chatiri kuda chacho kuona chii? Toda kuona tichazipinda mutoireti. Chii chatiri kuda kuona? Basa kuita. Education yacho vakutoikorowedza. Nekarikiramu yavo ichai. Vounza izvo zvizvi zvinoita kuti murairidza abva ava nhapwa baba.
Asi kamanzwira atiri kuita vamajongwe izvi hazvinei nehurumende zvikoro zvinenge zvangounganidzawo mari yekutenga michina iyi.
Nyika yedu tinoiziva. Hakuna chikoro chinounza bhanzi muchikoro chisina kubvunza kudenga. Vakawanda vari muzvikoro umu zivai kuti vanhu vezvekumapato vanenge vachinzi machairman emaSBC vanhu vanenge vachitotsvaga mari. Zvinhu zvinenge zvatopuwa approval kumusoro. Asi isu tiri kuti zvavari kuita izvozvi ndokukoreza education system yedu kwavari kuita. Nepamusoro pokuti hakuna munhu anoshanda pabasa achiziva kuti atariswa kumashure.
Asika vamajongwe, muzvikoro umu muri kudzidzisa vana nezvehumhetura neunyanzvi mukufambiswa kwemashoko yatingati technology iyoyi. Haisiro here imwe yacho yetechnology yaakuitwawo nezvikoro izvozvo?
Chiripo ndechekuti hatisi kuda technology inouya kuzoita udzvanyiriri. Iye zvino tinoona kuti munyika muno kune technology inoita kuti tikwanise kuti vana vaaccesse information, vana vakwanise kushandisa makombiyuta zvavo zvine progress mukati. Izvi zvinhu zviri paizvi ibhudhog mentality yekuti vanhu vanofanira kufudzwa semombe, vanofanira kuongororwa sehwai. Nekuti hakuna technology iri kuti chayaunzirwa kuti panyorwe maripoti kuti tichangana musi wakati anga asimo. Iri nyika yanga ichiproducea maresults akanaka pasi rose. Tisu nyika muregion muno ine malecturer akatikisana nepasi rese. Saka tiri education system yedu yashata. Tiwirirani nekusora varairidzi nekutsvaga zvinhu zvekuda kuvambunyikidza, kuvatyisidzira nekuda kuti pachikoro pabve paita sekunonzi pane mabhuraku anguva yasimiti.
Zvii zvamuri kuita? Mati magarawo pasi here nebazi rezvedzidzo?
Minista doko ratakagara navo pasi tikanyora tsamba protesta kuti zviri kuitwa izvi handizvo. Nekuti kunze kwenyika kwazvaiitwa zvinhu izvi zvanga zvichiitwa nepese nekuti pane violence yakawanda iri kuitwa muzvikoro. Zvino munomu violence yacho iri kuitwa iri kuitirwa kuti?
Aiwa, maita basa vamajongwe.
Maita basa.
Manga makateerera kune munyori mukuru wesangano revarairidzi Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ vaRaymond Majongwe muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokudzoserai kuna Blessing Zulu.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai votarisirwa kuenda kumusangano kukuwadzana mangwana. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti vari kunze kwenyika vanoda kuvhota musarudzo dzegore rinouya vakasununguka kuti vadzokere kuzononyoresa vari kuZimbabwe. Nyaya yekushomeka kwemari yodzika midzi munyika yose. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. anokonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri tokusiya mina Chris Gande munaudze isindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomgqibelo mhlaka 15 Ntulikazi 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lanxa sekusobala ukuthi amabandla aphikisayo awasoze amanyane, inkokheli zawo lokhu zisithi ithemba likhona.
Ye, thina njengebandla le-National Congress Party, i-coalition ngokwazi kwethu ilokhu ikhona phakathi kwamabandla wonke aphikisayo. Ukuthi ngubani ozakhokhela kungabe uzakhokhele, ye, kungaba yinto engahlupha.
Sile ngxoxo mpikiswano phakathi kwesiphathamandla seZANU-PF lese-MDCT phezu kodaba lokutshengisela ngabathi bona ugatsha lwe-ZEC alubalulekanga. Kwezemaphandleni ke silani lamhlanje Ntungami?
Lamhlanje ngise-Plumtree komadlambuzi lapho okulosobhuku okhitshelwe itranka ebigcwele ubulongwe babantu ngeviki edluleyo embuthanweni wokunuka abathakathi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sekulezibonelo eziningi ezikhomba ukuba amabandla aphikisayo azehluleka ukubumba umanyano ozancintisa ibandla leZANU-PF kukhetho lomnyaka ozayo. Phakathi kwamabandla achiyeneyo kulabakhokheli abathathu kade becatshangelwa ukuthi bengakhokhela lumanyano, laba ngabathi umnumzana Morgan Tsvangirai o-MDCT, unkosikazi Joyce Mjuru we-National People's Party kunye lomnumzana Tendai Biti owebandla le-People's Democratic Party. Kodwa akula kuvumelana. Sixoxele sinye sezikhulumeli ze-NPP umnumzana Methusele Moyo.
Ye, thina njengebandla le-National Congress Party, i-coalition ngokwazi kwethu ilokhu ikhona phakathi kwamabandla wonke aphikisayo. Ukuthi ngubani ozakhokhela kungabe uzakhokhele, ye, kungaba yinto engahlupha kodwa into ezakhulunywa. Sithemba abasikhokhelayo ngabantu asebe le-experience kwezombangazwe bazabakwazi ukuthi bekhulume, bakhulumisane kuze kufike ekuthini kuvunyelwane ukuthi mbani okhokhelayo.
Kanti khona ukusayinelana lasayina kungakacaci ukuthi ngubani ozakhokhela umanyano lo?
Laphana kwasayinwa okuthiwa yi-memorandum of agreement, okusho ukuthi yisivumelwano sokuthi siyavumelana ukuthi sizaxoxisana. Loko kusenzakala khathesi yilo uxoxiswano lwakhona. Laphana kwakungasayinwa ukuthi kule nto ekhona evunyelanayo, hatshi kwakuvunyelwana ukuthi kumele kuxoxiswane. Yikho esikwenzayo khathesi, sithemba kuzafika esikhathini esifitshane esilandelayo kuzabe sokucaca sokunempumela kulokho kuxoxiswana.
Manje nxa likhangele abanye abafana labo Nkosana Moyo abathi bona kabafuni ukuthi kumanyanwe, likuthatha njani lokhu? Akusoze na kuphazamise imizamo yenu yokuthi linqobe umongameli Mgabe?
Nkosana Moyo singathi ngumuntu ozifikela izolo, besike khuluma la ucabangayo mba kufisayo. Iliso asikhale ngalo lati iliso esimkhale ngayo besivele singazange sisho ukuthi sinokukhuluma laye, ikhulumisana sodwa yena kaqhube olwakho lati siqhubo lwethu uhlelo. Yena uDr Moyo usuka esengathi usephatheka kakhulu ngohlelo lwethu bese kusengamthembi ulati yena olwakho uhlelo vele ngolwayo.
Kanti manje ibandla lenu lizayenza nini iCongress yokukhetha inkokheli?
Inkokheli uma unanzelela kahle kahle ama-provinces akhetha inkokheli, i-National Executive ikhona. Okokusene yi-Congress i-convention yokuyagcizelela, kumbuka uyakhonfirma, kumbuka u-endorse. Isikhathi ukuthi izaba khona emalangeni alandelayo. Zolezi yingxoxo ezinye ezade zisithathela isikhathi ukuthi bekuxoxiswana abakhulu bethu, abakhokheli bethu bebambekile. Sifuna ukuthi siphe lokho okunye ithuba okujahekileyo iCongress iseduze emavikini wona namalutshwane iyabe isikhona yenzele eHarare.
Hello ke ngumnumzana Methuseli Moyo esinye sezikhulumeli zebandla le National People's Party ubekhuluma ecingweni ekobulawayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi.
Ya indaba yamakoalishini kodwa ke ngizaqala ngokukhuluma ngokuthi abantu bafisayo abantu ungabananzelela sibili ngobuningi babo bethi ukuthi icoalishini yaphumelela ngoba bayakukholwa ukuthi indlela kubele ukuthi izanu kuye kithume esikhundleni abantu babambane kodwa siyakunanzela njalo ukuthi kukanye ungathi hhayi akuqondali kakahle abaye mahati basiyale besiyale babona uhlupu besilalo kakhulu umuntu ngathi abantu laba uma-political parties basuka babe lo mkhumbulo omncane bakhanyela izikhundla zabo bengasakhangeli ukuthi abantu bezimbabwe bafisayo.
Kanti khona ukuthi ngubani ozakhokhela ubona kuludaba olungakhathaza yini kumbe kusegcekeni ukuthi ngubani ongakhokhela?
Well, kuba nzima ukuthi ngisho kodwa ke ngibona ngathi bangahlalisana ukuthi baxoxisane kuhle hhayi angibona kulohlupho olukhulu ngoba abantu bengavumelana ngibona ngathi abantu nxa bekhuluma nje lawo bezu kayo ngathi udaba liba phakathi kaMorgan Tsvangirai lo mduru lo tenda ipidi amabizo esikhathi yawathola nxa uhambe ebantwini kodwa ke ngibona ngathi mina bonabo bantu nxa bengavumelana kule ama-misunderstanding acacileyo into le ngibona ngathi ayizoze isikhathaza kulula nje ukuthi bavumelane siqhubeke siye phambi.
Wena ngombono wakho ubona ungani ngubani okumele akhokhele umbuthano lo?
Ngombono wami engakuthi ukuthi well selandela ama-izwe ayiprinciple ukuthi umuntu eyabe nanzele ukuthi nguyona support eningi ku-ground bembona ngathi kuba lula ukuthi akhokhele okwakathi angiyaqiniso lokuthi umduru lesupport enganani ku-ground angiyaqiniso lapho kodwa engxenye umuntu esiyazibona ungathi isupport ulayo sibile ekhanyayo ngumorgan Tsvangirai ungathi uyakhanya kulani kodwa umduru angilashuwa njengoba yangaze angene ku-election leyo utenda ipiti wela ipati entsha ngaze angene ku-election engxenye yabantu bangale mbuzo kodwa umuntu osekuwangena ekhetheni wabona labantu abamlandelayo ngumorgan Tsvangirai.
Manje pho abathi umnumzana Tsvangirai usele minyaka ephusa ukufika amajumi amabili elokhu esehluleka ezama kuyini okuzayenza ukuthi kathe saphumelele ubona njani khona?
Ngokunye phela laye okumenza abantu bangathi abalaqiniso laye kodwa nxa mina ngikhuluma ngoMorgan Tsvangirai angifuni ukukhuluma ngaye sibili njengomuntu ozimeleyo lapha ngiyabe ngikhangele ibandla lakho ngifuna ukuthi ngiqashe lapho nxa ngikhuluma ngomduru laye ngikhangele ibandla ukuthi engxela sebengakulungisa ukuthi amanzi kubona abantu abavela kulawo mabhathizimu ubani ongcono wabone kokuqade kuleyo kodwa-ke liqinisa ukuthi uMorgan laye uMorgan Tsvangirai sokube le minyaka eminingi ezama kodwa kungavumi engxenye lakho nxa ebona njani usengazama ukuthi engxenye avumele omunye umuntu la akathi ukuthi engxenye engathutha ngenhlanhla yakhe laye akwaziwe empilweni.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlelwa mshweshwe
lamlela nampaba fobembula
yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngisePlumtree komadlambuzi lapho okulosobhuku okhitshelwe itranka ebigcwele ubulongwe babantu ngeviki edluleyo embuthanweni wokunuka abathakathi. Ngixoxa lonke waba ngukansila wakulindawo umnumzana Thamani Ncube. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube.
Ngiyabonga Nkomo, ukwamukeleka ngiyabonga ukuhlangana labalaleli bohlelo njalo.
Yine libona iziga lapha ngolwesithathu akuyilandi indaba?
Nkomo, bekunzima ngolwesithathu indaba le iqale iqoqwa ngabantu ngemva kokubana sebebone iziga esigabeni ezingapheliyo. Isiga sakuqala saba ngundoda owaye ngumsecurity e-high school lapha kwamadlambuzi owapho ngokuphiwa ukudla okusarayisi undoda lowo wakhalakhala ngesisu wasesifa. Kwase kulandela ukugula lokuthola kwabantwana ema-residential stands akwamadlambuzi emastendini lapha abahlala khona asewa amatshintsho abangama hostela amastendi aka mama obeka dengu ye mistress usona lesi sikolo
babuyileke owafa wafa kwaso kuhamba njani
amadoda awafa wafa lawa abuyile angamadoda okholo lesiziyoni abuya amadoda la athe ngokufika kwawo aselandiswa ukuthi kona ayibona babona ukuthi kona into abayibizivelweyo ikufa kondoda wafa mahlayana amadoda asehamba ke ethuneni lalowo ndoda lapha afike athatha khona inhlabathi aqonda layo esikolo esithi kulapho kuqala khona umkhondo bafika ke bachaza ukuthi kona hayi ngalelo langa undoda lo esidla leyo poison kwakulomsebenzi esikolo wasephiwa i-takeaway kulapho kwasuka khona ukungezwa kake kahle esephiwe leyo takeaway ngomunye undoda ayesebenza layo ongumsecurity khona lapho okukhanya ukuthi kona undoda lo besebenzelana lo mama ongumphathi isikolo khona lapha lomunye umbalisi ngokuchaza kwakhe kwasekusuka ke khona lapho ekuthini baqonde esikolo ke kulowo mbalisi besiyamfuna ukuthi abuye lo mama yena lo engehedi abantu labo balile bathi kona kwakuqala bona abamukeli ukuthi kona into leyo eyabo wafa wafa ingene esikolo
bacine bekhiphani pho
kuthe ngemva kokona lokho umama lo wasefonela amapholisa ke ukuthi kona abantu laba bafuna ukungena emzini wakhe amapholisa ke yasegijima esiya lapha kade kubuthele khona abantu bafika khona ngale ba khuluma amagama aqatha ukuthi kona abantu bachiteke okwenze ukuthi kona uofficer in charge aqine sedubula isibhamu phezulu kodwa abantu balabe lokho benjalo besithi kona hayi thina sifuna ukuzwisisa inhlalo yethu njengabahlali bakomadlambuzi ukuthi kanti kwenzakalani esigabeni ngoba lamanye amathuna avuka ephandiwe ebuseni kungazakala ukuthi kona aphandwe yini lezi dumbu zibekwe phezulu kwamathuna
kulesi sihlakalo esinjalo esake senzakala
kulomdala okuthiwa ngusaphageti kwayenzakala leso sehlakalo enyangeni ezimbili ezintathu ezidlulileyo
ngezinye indlela owafa wafa bathi abathakathi bakhona apha esikolo baphakathi
ngendlela abachaze ngayo bathi khona abathakathi bakhona lapha esikolo then omunye ungaba ngumama yena lo osowathiya ukuphatha lapha esikolo ngendlela abakuchaze ngayo ke
akusitshele ngobaba wetrunk ebigcwele ubulongwe babantu lapha ncube kuyini kahle kahle likubonile
undoda lo sobhuku onguye ophethe imadlambu tivillage naleyo kade kusebenzela kuyo umsebenzi kusukela kokumsebenzi lo undoda lo wayengani vele akafuni ukuthi kona umsebenzi lo wenziwe ngoba wayelokho egidima esiye emapholiseni esiyangifana lamapholisi ukuthi kona amise umsebenzi lo then kuthi sokunjalo induna isithe umsebenzi uqhubeke bathi thina abafana baya emzini wakhe behamba laye bafika baya kuya ke letranke naleyo eluhlaza egcwele bona lobu bulongwe babantu nokunye okungumuthi abathe khona kuthiwa ngumadubula ukuthi ungangani awuwelelani laye ngelinye ilanga ungayehlelwa yisiga esithile esingaqondakaliyo
ontikoloji kukhona yini okukhitshiwele kubonileyo okuphilayo
komo mina ukuthi into le angiyazi angikaze ngiyibone kodwa ngendlela abafana abachaze ngayo bebekhipha izimpondo lezi lamanye amathambo angaqondakaliyo akade buye labantu bona labo besitsho ukuthi khona izinto zona lezi yizo eziguquka izimo zibe yilokhu lalokhuyana okuyiko okudala umonakalo
inyoka edamu ke kuthiwa kuhambe njani sizwe kukhulunywa la ngenyoka esedamu
abafana abathe ke sebesithi khona ngcono bayayilanda ke leyo nyoka esedamu bayikhiphe kulapho ke kufike khona amapholisa afika ke ayenza wona lowo msindo abawenzileyo
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo ncube siyabonga
ngiyabonga inkomo ba
lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lowake waba ngukansila wakomadlambuzi umnumzana Thamani Ncube asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo Oliver Lelisayo onguntunga milinko
Siyabonga ntunga milinko mo uhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba lamhlanje Sixoxa ngodaba lokutshengisela kwabasola ugatsha lwezokhetho olweZEC silomnumzana Joseph Juma ilunga ledale leCentral Committee yebandla leZANU-PF endawonye lomsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT unkosazana Thabita Khumalo
o o o dadewethu ke uhonorable Khumalo nabanye bese beyalala udaba lolu sizohlalele phansi eparlamentari bakithi kulesikhala zethu nje ezizikhalazo ziyabe ziyizikhalazo ezinjani eziqinisekileyo ngoba khona phamele uchelele amaphepha okuceleni izincwadi lezi ezokuyarejista ukuvota aku-affecthi bantu be-DC kuphela kuya-affectha lo ntanga abezani uphe futhi ngoba labo banjalo futhi labo bayalota labo basale ezizini naso zabo labo bazadinga futhi izincwadi zona lezi ezokulokuze so yinto egoqela umuntu wonke isizalwane sonke sasezimbabwe yikho kokuqakathekile ukuthi kona asikhangele ukuthi kona iplatifomu esisebenzisayo ukuthi sifake into lezi yiyo yini njalo izasinika impumela na ngoba kupho ngokuthengisela nje kwesi sikhathi mina ngihlala ngithi kona kwesi sikhathi yikuziqhuthela nje isikhathi sabo kukanti-ke kule ndlela ezibalulekileyo ezingalandelwa ukuthi udaba lunjani lufike luzwakale kuhle
ye mphenduke kuwe okay ungaqhubekela phambili
ngiyamuzwa ngiyamuzwa uona vumne wethu babuchuma kayisiloqiniso lelo ngesikhathi sihamba kukhetho luka-2013 sahlaba umkhosi njengabameli baphalamende ababefuna ukuthi labo bayevotelwa lapho izanu yayibisa amabhasi ithwele abantu bezanu ontanga labomama labobaba bafike lapho kulotshiswa khona ukuthi abantu bathathe izithupha lokuvota bafike bamise wonke umuntu oselayinini kuqale kungena abezanu bathathe lawo lezo zithupha barejiste njengamavota bathi sebeqedile bathi wole wole emabhasini sisale lokhu esimile thina esimileyo uthi uthi uyafika ekhawunteni utshele isisebenzi sikamdebe ukuthi khona sisesebhizi siyaqedisa lokhu kade sikwenza ume ihola elilodwa engakulobanga ukhangele udwendwe lwelayini labantu abamileyo so esikutshoyo yikuthi izeki luhlangothi lezanu p f so Karawu kuzamele enze intando yezanu yikho besala ukuthi kutshintshe lolu daba kanti lesabani nxadi nalivele lisazi ukuthi lizibambile njalo lizanqoba kakudinga ukuvela phansi kayisiwe into entsha sayenza sivela kuzibuse ngo-1980 savota ngezithupha kasizange sinike ubufakazi ukuthi sihlala ngapi lokhu kukhombisa ukuthi izanu ivele itshayanisa amazinyo ngoba isesaba ukuthi ontanga bangenza njalo bayevota babakhuphule
Mnumzana Chuma uyavumelana yini laye uMakhumalo lapha uthi yena hayi kukhanya imithetho isebenza kumabandla aphikisayo kuphela
andiyabona lokhu yinto ezayenzela ukona sibhoda siloku sibhoda sibhoda indawo eyi-1 khonapha ngoba lami nginje ingamtshela ngobufakazi udadewethu okuthingisa ukuthi ona vele thina lati njengezanu p f uthi not izanu loke sithi zanu ngiyakudala ngathe sithiwa izanu p f izanu p f lathi sinje sibesinensolo kakhulu yilaba esibathi ngama-civil servants abayibo ababambe imisebenzi naleyo ngoba uluningi lwankhulu ungakhangela vele bebengani ba-anti izanu p f bebengabantu abayivele lawo besebengene kulozeni kunto le ethiwa ngesilungu i-regime change agenda lokhu ngingakutshela ngokugcweleyo ukuthi ona even ungakhangela ngiyakhumbula kwenye indawo lapho ongawina khona u-honorable uTendai Biti uningi olwalumvotha kwaphana kwakungabantu abasebenzela ezomthetho amapholisa nanilani wawina ngabo otshengisa ukuthi vele abantu labana bebengekho kithi so ukuthi abe sesithi khona abantu bona labana omakarawu labantu bani ngabantu abezanu p f bathatha iziqondi zokuzanu p f lanko lokhu ngingakuphikisa ngikutshengisa futhi ngemizekeliso yona le engikhuluma ngayo miningi kakhulu nami nginje kimi lapha etrandabampophoma ngakubamba sobala kodwa kwana sengibone omunye umuntu wangena siyavota wathi eceda ukuvota bemgxamuze omunye ku-inki laphana ujesu uthi sevotile abamgxamuzanga ngase ngizuzuna bangaki abangene benza njalo bazachasa ukubatheka-ke into thana besizuluna bebabalekise besuke lapho bengaphambanisi idolobha bebengathathela abantu izinto izinto zabo njengokuthi khangela umzekelo sokhona amashophu u-vice president impoko athi angama-shophi ahlale egqekezwe njalo nje kungavelekwe nomsindana lowo bahle begijime kwaphana sebefuna ukuyadiliza bengene phakathi bebuthi izinto bethathe izinto abanye ngabathatha utshwala abanye ngabathatha lokho lalokhu so yikho ngithe mina into eqhathisana asikhangele ukubona yipi indlela ebalulekileyo esingayilandela ukuthi kuqondise into le
ukuthi kuya kuthela intutu ezihitshayo abalandeli bethu bayantshontsha emashopu anjengoba bumpoko i-honorable vice president kayisilo qiniso lona lelo bungaphi ubufakazi obutshengisa ukuthi laba bantu ababanjwayo begqikeza ezitolo bahanjiswa emakhoti bangaki ababanjwayo betshengisa ukuthi ngabe MDC kayisilo qiniso lona njalo izanu nxa yoni tshengisela abalandeli babetshengisa asikazi siboni intutu ezikhitshayo ezidelwayo kuzanu so lapha lithi ukuthi khona izanu yona yiyo yodwa eyenza izinto ngaphezu komthetho ngaphandle kwethu singalandeli umthetho and isikhathini esiningi sabe sihamba sihlabela singathethisi umuntu ukubona intuthu zezingeni.
Lo-ke bekungunkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT obexoxa endawonye lo mnumzana Joseph Chuma, ilunga le-Central Committee ye-ZANU-PF. Uhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Le balaleli studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930-6065-15460 la ku 13860 kilohertz. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo samukela uLorraine Maplanka, umculi wengoma zokholo lwesiKristu olodumo. Yena esiqale ngokumbuza ukuthi uzwa njani ngokuthola isicoco kuMkhosi osanda ukwedlula owebulawayo Arts Award.
Ayisibonga uNkulunkulu kakhulu ngokuthi ngiyisikhokhelelayo ngesikola yentweni esizenzayo nokuthi ngiyosingobisileyo kulokho. Kakhulu labantu ade besivotela labantu abasisapotayo.
Yiwuphi umculo wakho ongathi isibisibili yiwo ongabe ubangele ukuthi unqobe?
Besides i-album le, we also did i-concert yabo mama esayibiza ethiwa i-Women of Valor mhlaka 1 May e-Music Academy koBulawayo. So ku-concert yona le sasinqose abanye omama to come and sing other ladies. Kungabe kwenze le i-contribution yangkhona yakhangeleka ukuthi asiphushi ukuthi saziwe sisodwa but siyadonselana labanye abesifazane.
Yiwuphi umculo wakho ongathi udla ubhedu kulezi insuku?
Ingoma embonani ilubhedu kwalezi insuku Singing Glory ngoba umathathe Star FM and abantu nayo bayithakazelela izinto ngihamba siyihlabela senza i-live bayayivotela khonokho kuyasitshengisela ukuthi bayayithakazelela lokuthi yake yaba ngu-number 1 okwamaviki elandelana. I think khonokho kuyatho ukuthi bayayithakazelela asiyobona la into engishoya.
Kumbe ubuqalisa yini?
Okay, bengivele ngihlabela nje kodwa le album efunileyo i-album yokuqala engiyirekhode ngiyedwa. Bengike ngifithele amanye ama-artists but this is the first project eyokuqala ngiyedwa njengoLorraine Maplanka. So kulelo dalade kulemakadunyiswe lenye ethiwa ngumakhathende kajesu, it's a common song esayithatha nje sayitshintsha kancane ukuthi abantu babeyazi kulo Alpha and Omega but i-title yayithiwa ngu-For Your Faithfulness i-medley yezingoma ezaziwayo nje sazitshintshayo ukuthi zichase.
Mm.
ungasitshela ukuthi kanti vele uLorraine Maplanka ngubani njalo kuyini okwenza uhlabele umculo lo gospel wokukhonza?
All right. ULorraine Maplanka Scott intombazane yakhulela kuBulawa. ULorraine Maplanka Scott izizulu umsebenzi kodwa ngingumiss Thothombe yendile nendele ejaheni elihle song blessing Thothombe onguye ngisebenza laye kumanager wami nguye odirect izinto eziningi. Okwangenza ngahlabela umculo wegospel ikuthi ngilikristu ngazalwa kutsha ngathi ngangazi likajesu and I felt it's the best way yokuzi-expressa ngokukhuluma ngonkulunkulu wami ukuthi ungibusisa kanjani kanjalo ukwenza njalo kuyaphakamisela labanye ababe belalela umculo wona lo ngoba ukwenza njalo yabe sibambisana ndawonye lo mzimba kakristu ukwenzela ukuthi abantu babusise.
Ungakahambi ungasihlabelela nje umculo uziphumela kwelakho iphimbo direct?
mana ngihlabe.
Okay.
We're higher than the mountains. When the Lord sanctified me, singing glory, hallelujah, when the fire came down, when the fire came down, when the fire came down, singing glory, hallelujah, when the Lord
sanctify
me.
Wow, hayi iphimbo elimnandi ngempela. Sibongile kakhulu ukuxoxa lawe Lorraine.
Ngiyabonga tha.
Uphakeme uyinkosi yezulu.
Leyo balaleli bekuyingxoxo Lorraine Maplanka umculi wengoma zokholo lwesiKristu yena ophuma ngomculo othi makadunyiswe. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lilami usithandekile Mhlanga weziphathelane labesifazane.
Siyabonga ingoma imnandi ke ingoma yokholo singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. lanxa sekusobala ukuthi amabandla aphikisayo awasoze amanyane kukhetho lomnyaka ozayo, inkokheli zawo lokhu zisithi ithemba likhona. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.